Tunisia yakatamba chaizvo yakamecha everything zvakaitarisira kuti ingaite ichirepresenta Africa tichiconsider the technical aspect of the game yakatamba zvakanakisisa but chandakaona chakazonyanya kuvhiringa vanhu vechinisiya inyaya yelapse of concentration because mukaona bhora rechituru rakagweswa nezuro rakagweswa muinjury time saka zvinhu zvekuti kana muchitamba bhora at that level munofanira kunge makatorayirizwa kunzi for now chinjai tactic muchitamba defensive at least munakunowe point kuti muwanewo point pathis competition saka now nemamiriro aita zvinhu ine a tough task ahead because already ukaloza mapoints pekutanga tangapa it's gonna be hard to gain mapoints wayo especially uchitamba nematimu zvakaita kunge Belgium because Belgium irimo mugrupu rimwe cheteroro inokwanisa kurova Panama but inokwanisa kuloza neBelgium saka machances ekuti Tunisia iqualify to the next round ndikuona ari mashomo
ko pamutambo uriko nhasi pakati pePoland neSenegal
yes Senegal ndikuona ine chance yekuti inokwanisa kurova Poland advantage yeSenegal ndeyekuti ine vanhu vakasimba maAfrican players vakasimba and also vane speed saka vakangotamba according to how they are used to play to Europe whereby they take advantage of their physical gifts vakatwa advantage of speed vakatwa advantage ye experience ye international experience ndona vachiro va Poland
ko mutambo we Russia ne Egypt
uyo ndirikona vachita mangange zvirikuitika ndechekuti Egypt ndakaona ichitamba ne Uruguay itimu yakasimba zvachose but Russia nenyaya yekuti ndiyo iriko host tournament inenge ine home ground advantage inenge ine support plus ndakaona vachitamba futi pavakarova Saudi Arabia 5-0 ndona ndizokuona achitamangange vachibuda iri either 1-1 or 0-0 saka machances ekuti Egypt qualify futi apa to the next round ndizokuona ari very slim
mangwana Portugal iri kusangana neMorocco zvii zvamungataura pamusoro pemutambo iwoyo tichiona zvakare kuti timu dzekuAfrica dzinenge dziri kutatarika
ya apa ndiri kuona Morocco ichitatarika as well in terms of the technical aspect of the game Morocco inokwanisa kumecha Portugal but nemaonero andiri kuita zvona apa ndiri kuona a situation where inokwanisa kurohwa based on experience and also Portugal ine maplayers akatonga Ronaldo mutamba ane uchenjeri ari very clever matambiro ake munhu anokwanisa kuutilize atinoti ma set pieces and is very good both in the air and also is very good at his shooting with both legs and the munhu ari very very clever he can cause ma penalties he can cause ma free kicks samaonera makaita pa game na Spain whereby he won the match by using those clever tactics saka ndiri kuona achiita the same thing kuvatambi veMorocco saka ndiri kuona Morocco ichirohwa saka machances ekuti Morocco inokwanisa kuqualify futi to the next round ndiri kuona ari mashoma.